manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichipetenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero kana kavatereri tinosangana zvakare manero anasi kuri musi wechitatu gumi guru 24 2018 makaterera ku studio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mhuri dzinodarika mazana maviri dzicharara panze nhasi mushure mekunge kanzuru yeHarare yaputsa dzimba mumusha weBudiriro 5. Murume wekuKariba ari kupomerwa mhosva yekudzikisira hofisi yemutungamiri wenyika pasi ambomiswa nhasi pamberi pedare raMajor Street kuKariba asi akazonzi adzoke kudare iri nemusi wechitatu svondo rinouya. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mhuri dzinodarika mazana maviri dzicharara panze nhasi mushure mekunge kanzuru yeHarare yaputsa dzimba dzavo mumusha weBudiriro 5 ichiti dzakavakwa zviri kunze kwemutemo. Asi mhuri idzi dziri kupikisa izvi. Godwin Mangudya anozvipa nyaya inotevera.
Vashandi vekanzuru vange vaine mapurisa vasvika panzvimbo iyi inove nhengo dzemushandira pamwe unonzi Hana ndokutanga kuputsa dzimba dzavo nekuparadza zvinhu vachiti vange vaine magwaro kuita izvi. Asi vagari venzvimbo iyi vaudza Studio 7 kuti vane magwaro ekuti vagare panzvimbo iyi. Mumwe mukuru wemushandira pamwe weHana vatichawanda chawa vaudza Studio 7 kuti pange paine mutauro mumushandira pamwe wavo izvo zvakakonzera kuti vamwe vavo vaende kumata redzimosva uye vati handi munhu wese angachifanira kupwanyirwa imba yake.
Lasi zvaitika ndezvekuti isusu we suppose eviction yangere eviction. It was an eviction order exclude 3 ma cooperatives. Afanga pane ma cooperatives vanga mama akanga asina kusefa tsamba iyo akanga astori papa akasafa kutopwanyira. But pazoita demolition because vakaita eviction vakanga vanzi vacho vabude vakanga vatobuda. Zviri kuti vakanga va comply nemutemo. Vakanga vatobva saka vakanga vasara ndivo vazhinji vakanga vasina kusevhwa nemapepa saka zviro vati vanga vasingafanirwa kupwanyirwa saka vandu vazouya vakaivhitwa nekupwanyirwa zvese.
Vatiwo vashandi vekanzuru ava havana kuvaratidza magwaro ekuti vange vaine mvumo yokuita zvavaita. Mumwe aputsirwa musha wake uye asina kuda kudomwa nezita rake audza Studio 7 kuti hapana kwaari kuenda uye patasvikapo ange ari kutovaka imba yake zvekare.
Ndatoda ari munhu zvayo ndatoda anouyazouya ari munhu kana iye ari idhichaka enda uyazomuona pano bhosi pano patoona zvandiri kuita panapa patoti pani inini bhosi zvaitika zvaitika zvichiundisipo bhosi ropo kana ii takadaomana buda kuti iite sei totambura kusvika papi chii zvino zvinonzi vanhu chii isi vanhu vacho hatifani kutombora pasezvika pasteji yakadaro.
Ambuya Irene Kamuzhanje vaudza Studio 7 kuti hapana kwavari kuenda kunyange vaputsirwa imba yavo.
Epi tinoona chikoro tinoendepi hatina tiri kutogara ipapo kwatipanyira pachei papo
baba
tiritogaraaapa ndinoendeenda handisi kubva handiienda
mapona
handibvi mari dzese zvinhu zvese zvaputsika tinoendepi ipo pacho patinenge tichimotisiyetivaka munenge muripi nguva dzese dzimune muripi.
Mutauriri wekanzuro yeHarare vaMichael Chideme vaudza Studio 7 kuti dzimba dzese dzaputswa nhasi dzakavakwa zviri kunze kwemutemo uye vanhu ivavo vanofanira kubva panzvimbo iyi. Vati kanzuro yakapiwa mvumo nematare edzimhosva kuti ibvise vanhu ava uye ndiwo magwaro avashandisa kubvisa vanhu ava.
kune zvinyeda zvinosvika izvo 108 zvaputsiwa nhasi kuIGN kubudiriro zvichibudikidza ne court order yatakawana yekuti zvimba izvi zvakavakwa nemapuranga zvibviswe nekuti hazvisi pamutemo saka nhasi kwabviswa 108 tichapedzisa dzimwe dzacho dzinenge dzasara mangwana
vatiwo zvakakosha kuti vanhu vasavake pese pese vasina kupiwa mvumo nekanzuru ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Mangudya.
Mumwe murume wekukariba ari kupomerwa mhosva yekudzikisira hofisi yemutungamiri wenyika nekutuka mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nemumwe mutevedzeri wavo vaConstantino Chiwenga ambomiswa nhasi pamberi redare raMajor Street kukariba kakare asi akazonzi adzoke kudare iri nemusi wechitatu svondo rinouya. VaAlexander Samuel Chidzedzere ava vane makore makumi maviri nemasere ekuberekwa vakasungwa nemapurisa pasi pemutemo weCriminal Law Codification and Reform Act vachinzi vakataura mashoko aya paNyamunga Business Center musi wa16 yamavhuvhu vachipomerwazve mhosva vachipomera vaMnangagwa mhosva yekubiridzira musarudzo pamwe nebato ravo reZANU PF. Mapurisa anoti mashoko aya akanangana nekuunza ruvengo nekushora mutungamiri wenyika. Vanhu vakawanda munyika vari kumbosungwawo vachipomerwa mhosva imweyo yekutuka mutungamiri wenyika. Vakasungwa vanosanganisira vaGustave Kativu, vaNorman Machipisa, vaMunyaradzi Shoko navaDavid Ndlovu. Vanhu ava vanonzi vakatuka vaMnangagwa vamwe vachitaurawo mashoko ekunyomba paFacebook. Mukuzeya nyaya iyi tabata gweta ravachidzedzere vaunit size vanova nhengo yesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights tikatanga nekuvabvunza kuti vachidzedzere vari kubvuma here mhosva yavari kupomerwa.
Vachidzedzere vari kuramba mhosva yavari kupomerwa. Vari kupomerwa mhosva kuti ivo vakaita mhosva yatingati inonzi undermining authority or kuisa kuti president vachinzi vakatuka mutungamiriri wenyika kuti vari kuzviramba.
Vari kunzi vakataura mashoko ekuti kudii ari kunzi acho ndeyekutuka.
Vari kunzi vakatuka vanhu vaipfuura vachiti kana muchida teverai kuno kurima tipedzerane vanhu veZANU PF murimbo rimbavha makatibira.
Saka pane zvapupu here zviri kuunzwa nemapurisa kudare panyaya?
Panyaya iyi pane chapupu hwani chiri kunzi watingati informant pachirungu akange ari gadhi wepazvitoro ari kunzi ndiye akaenda akanoripota nyaya bati vanhu vacho vari kunzi vakanga vachitukwa vachinzi vakanga vachimutevera kwaanga ari kurima hapana kana mumwe chete anga aripo. Mufakazi yemumwe chete ndiye hwana aifanira kunge auya zuva ranhasi tine mudare bhati anga asina kunge akaterwa nemapurisa. Panyaya yazonzi yakuitwa chitatu chinotevera kana achinge akwanisa kunge aserwa nemapurisa.
Saka ivo vachidzedzere vakambogariswa here muchirongo kubvira zvatanga nyaya iyi?
Ava nyaya iyi no vanongobvira vapinda muchitirongo mukazitarisa yakaitika musi wa 16 August 2018 savanga vari kuuya neway yatinoti masamonzi nyaya yakatanga yaendeswa kuchinhoi kuloend order chinhoi chinhoi prosecuta wekuchinhoi achibva ati nyaya ndeyekukariba ichibva yadzoswa kukariba bati vari panza havo vari kuuya nenzira yatinoti yemasamanisi.
Saka muri kutarisira kuti inotanga chitatu pasina matambudziko?
Hongu witness ikangokwanisa kungouya tinotopinda totopedza haisi kana ine witness hwana haisi nyaya yetinga tingatore nguva yakareba.
Asi kune nyaya dzakadai here dziri kuenda kumatare dzakawanda dzekuti munhu anopomerwa mhosva yekuti atukirira mutungamiri wenyika?
Kuri kuno kuti yure kuno ndikangoti ndiyo yandikangoti yekutanga yaitika kubva patanga kupinda vaMnangagwa pachigaro ndiyo yega yatati tasangana nayo.
VaUnit Size inhengo yesangano remagweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights vanga vachitaura vari parunare kukariba. Mutu Mutungamiri wesangano revanotengesa nekutenga zvinhu kunze kwenyika reInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru vanoti nengo dzavo dzinotambira nemufaro danho rakatorwa nehurumende nezuro rekunyevenutsa mutemo unorambidza kupinzwa kwezvinhu kubva kunze kwenyika weStatutory Instrument 122 uyo wakadzikwa gore rapera. Hurumende yakazivisa kuti yanyevenutsa mutemo uyu kuitira kuti vanhu pamwe nemakambani vabvumidzwe kupinza munyika zvinhu zviri kunetsa kuwana senzira yekurerutsa dambudziko rekushayikwa kwezvinhu zvakawanda muzvitoro zvemunyika. Pari zvino nyika yakatarisana nedambudziko rekushayikwa kwezvinhu zvakawanda zvinodiwa nevanhu zuva nezuva zvinosanganisira mafuta edzimotokari, zvekudya, zvekuvakisa, zvekurimisa pamwe nemari yekunze iyo inodiwa nevemabhizimisi kuti vakwanise kupinza zvitengeswa nezvinodiwa mukugadzirwa kwezvinhu munyika. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata vaJuru kuti tinzwewo maonero avo padanho iri.
Isu tinoti tacheneswa muzuva nezuro vakatichenesa mushure nekunge vatisunga nekutishungurudza musi wa 1 July 2016. Taratidzira tichiti mutemo iwoyo wanga usina kunaka, mutemo iwoyo waiuraya upfumi hweZimbabwe, mutemo iwoyo waiuraya vana veZimbabwe nenzara. Takafara zvikurusa hurumende ichibvuma kuti mutemo iwoyo wakauraya vanhu nenzara, mutemo iwoyo wakauraya ikonomi yeZimbabwe. Nhasi uno vazobvuma, asi isusu toti mutemo iwoyo wagara wanga usingafunga kuti mhinho uripo, tingatauri nyaya yekubviswa kwawo, aiwa hauna kutofanirwa kuti mhinho wakaiswa. Takagara tauramba wakauraya ikonomi yeZimbabwe nekuti Zimbabwe yanga isati yasvika pachidanho zvekuti yaane capacity, yaane simba rekuti igadzire zvinhu zvinokwanisa kuraramisa vanhu vemuZimbabwe. Mutemo wanga uchibatsira vanga vachimonopolize, vanga vachizvipindiwo chete vanokwanisa kupinda zvinhu munyika. Vamwe vakatozokwadza kuti vakwanise kupinda zvinhu munyika sekupinda kwataisiita isusu vanotenga vedu kutengesa zvinhu munyika.
Mutemo uyu hongu wawandudzwa, makukwanisa kutenga nokutengesa muchitenga kunze. Mari yekunge muchiita izvo munoiwana kupi? Tichiona kuti ndo rimwe dambudziko riri kunetsa muZimbabwe remari yekunze.
Mari kungotenga pamusika mutema ipapo kuzvizvagara hurumende haina mari, haina foreign currency. Mari tucharamba tichingotenga pamusika mutema yakagara tichingotenga ipapo.
Saka munofunga here kuti imi kuzarurwa kwaitwa mukana iwoyu kuchaita kuti mitengo yezvinhu zvazvakwira muZimbabwe idzike uye kubatsira kuwanikwa kwezvinhu zvazvakushayikwa?
Hongu, pakuwanikwa kwezvinhu zvinotibatsirei, asi pakudzika kwemitengo handioni zvinhu zvazvinobatsira sekuti tinokwidza mitengo iyaya yekuti wawana foreign currency kupi. Ukawana foreign currency pamusika mutema, mutengo unokwira sekuti unenge waiwana nemari yepamusera. Saka pahata kuwanikwa kwezvinhu zvikaina zvinhu zvatanga kuwanikwa hazvo handirambi, asi pandoitira kuwirirana nehurumende ndezvekuti zvichabatsira kuti mitengo inge ichidzikira.
Ko, vanotengesa vachizenge vaakunzi vatengese nebond ivo vatenga nemari yekunze vachitarisirwa kutengesa nereti ye 1:1 US dollar nebond, munoona zvichitambirika here izvo?
Aiwa, hakuna munhu anoita izvozvo because kana vachinge vasina kumupa foreign currency havakwanisi kutara mutengo wechinhu chaatenga neforeign currency yaatenga pasi pemuti. Hazvigoneke izvozvo. Ndopaunozoona zvitoro zvichivharwa nekuda kwekuti munhu anenge akutengesa asina profit yaanowana. Munhu haakwanisi kutengesa asingaone profit. Ngavaite kuti kuwanike foreign currency votaura kuti mutengo woita mari yakati sekuti ndivo vanenge vapa foreign currency. Kana vasina kupa foreign currency vasingazive kuti vawanikwa nemari, hazvigori izvozvo.
Matambudziko amungatarisirawo ndeapi vaJuru?
Matambudziko ndiwo ayo kwai mazuva ese huori hwepabhodha, huori huori pabhodha, huori pane vanozviti veborder control vanongomira pese pese, vanongomhara pese pese kunge hoa. Ndivo vane huori hwakanyanyisisa vanoita kuti zvinhu zvipedze zvaakudhura pazvinotengwa nekuti munhu anenge afamba achibvidza nzira yese. Dai hurumende yakagadzirisa nyaya iyoyo zvinhu zvingatombodzikei zviri nani.
Avo vanga vari mutungamiri weInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru vari parunare muSouth Africa naJonga Kandemiri weStudio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 0794930770 ne 9885 shortwave uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa che Live Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001-202-465-0318. Namba izi zvakare 001-202-465-0318. Tinote fenyura chirongwa che Let's Talk ngati kurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona musi wechipiri ne musi wechina kubva nguva dza 4 PM kusvika na 5 PM. Musi wechishanu kubva na 4:45 PM kusvika na 5:15 PM. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa mapasuro asingadzivisitike awanikwa imwe kuNew York ichitumirwa kuna amai Hillary Clinton, imwe kuWashington kune vaimbova mutungamiri wenyika vaBarack Obama neimwe kumahofisi esangano renhau reCNN muguta reNew York. Izvi zvinouya mazuva maviri mushure mekunge chimwe chinhu chawanikwa mubhokisi retsamba panze pemba yemumwe muchina bhizimisi vanobatsira vanotambura zvakanyanya vaGeorge Soros. United Nations yaburitsa gwaro rinodorongodza kushungurudzwa kwevanhu neSouth Sudan muEquatoria zvichitevera kurwisana mudunhu iri gore rino, kusanganisirawo nyaya dzekupambwa kumanikidzwa kwevana vadiki kuita zvechiuto pamwe nekumanikidza vanasikana kuita nhapwa nekuitawo zvepabonde. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinogara muSouth Africa chakatanga chikoro chekudzidzisa vechidiki nabvu. Kevin Muodzi anoti akatanga chikoro ichi achishandisa mari yake yaanotambira pamwedzi. Mo Blessing mutoriro nawo ari kuSouth Africa anotipa nyaya inotevera.
Muodzi uyo akatanga Harvest Soccer Academy muCape Town mugorera 2016 ane makore makumi maviri nemana ekuzvarwa. Anoshanda muhotera achipa vanhu chikafu. Mari yaanotambira pamwe nembasera yaanopiwa ndiyo yaakashandisa mukuamba Harvest Soccer Academy. Muodzi anoti ane vechidiki makumi mana nevatatu uye chikoro chake chine zvikwata zvitatu zvine vana vane makore anotangira pagumi nemaviri, gumi nemana uye gumi nematanhatu.
Paya muSouth Africa gore ra 2012 takatanga inonzi Harvest Soccer Academy gore ra 2016 yaane 2 years iko zvino. So I'm having boys under 16, under 14 and under 12. Tinotraina kuCapricorn which is here in Cape Town. Tinotraina every Tuesdays neMathursdays. Then totamba magames on Saturday. Takajoina league Woodbury FIL Good Hope League.
Muodzi anoti chinangwa cheHarvest Academy ndechekusimudzira nhabvu yevechidiki, kuderedza misikanzwa uye kudzidzisa vechidiki kuremekedza vanhu vakuru.
Kuti tiende mucommunity to those people who hasina ma opportunity to come and play kuma big teams. So trakuita traita nature or mental ma kids kubva kuma grassroots from different areas muno Western Cape. Titore vana vasingakwanise kuenda kunotramba kwaita sana Ajax but vane chido chekutamba. Saka trakuenda all those areas tichipartner neva ma communities, tora kids from the street and put them kuti vaziye chinangwa chavo vave nema goals.
Muodzi anoti pane matambudziko akawanda akatarisana nechikoro cheHarvest Academy awo anosanganisira kushaikwa kwezve kushandisa.
Matambudziko atiri kusangana naro nderekuti hatina zvinhu zvakakwana, otse ma equipments ekushandisa. Kutrena nevana but vana vari kutrena ne only 4 balls which is singakwane kushandisa pama drills atinechiita. So that's our big challenge. Mabhora hatina, macones, my jersey and my tracksuits, my water bottles, first aid kit. So as soon as I took it, we could take my shoulder because Atina, those kind of stuff. So that's to talk one people who are willing to help but zero this project. Then yeah, so no bad zero. So no my challenge that we face as soon as I can yanya matam.
Mozi uyo anutamba wanavu, anu this one nechimwe chizarwa che Zimbabwe chinotamba navu, uye chine ruzio wakazama munyaya zeku zidisa navu, Hilton Masunda. Masunda anoti Harvest Academy izano rakabva kusondo yavanopinda namuodzi yenyu Beginnings International Harvest Church iyo inotungamirwa nechizarwa cheZimbabwe Pastor Irene Mapininga. Masunda uyo anodzidzisa vana vane makore ari pasi pegumi nemaviri pachikoro cheHarvest Academy murairidziwo zvakare wenhabvu pachikoro cheSt Joseph's Marist College makare muCape Town.
Ndokoshawo maunder 12 ebhora kuno kuCape Town, South Africa, etimu inonzi Harvest Academy. Ndiri kocha ane magwaro ecoaching, uyezve ndinokochawo kuchikoro muCape Town chinonzi St. Joseph Marist College kubva pamaunder 7 vakomana nevasikana, under 19 vakomana nevasikana.
Kunyange hazvo Mudzi achisangana nezvipingaidzo mushuviro yake, anoti izvi hazvisi kuzofa zvakaodza mwoyo wake. Ndakamirira Studio 7 muCape Town, South Africa, Dini Mo Blessing Munjoma.
Mwezi uno wagumiguru pasi rose neZimbabwe varikurangarira chirwere chegomarara rezamu icho chinonzi chiri kunetsa pasi rose nemunyika. Studio 7 nepenyuro yevanhu ichange ichikupai dzidziso yechirwere chegomarara rezamu kubvira muvhuro wevhiki rino kusvika kupera kwevhiki. Studio 7 ichange iri kukupai dzidziso yechirwere chegomarara rezamu. Teererai Studio 7 kubva muvhuro kusvika pakupera kwevhiki, apo tichange tiri kukupai dzidziso uyezve tichitaura nevamwewo vakambobatwa negomarara rezamu, tichiitazve hurukuro nenyanzvi munyaya iyoyi yegomarara rezamu rinonzi riri kubata madzimai kunyanya asi nevarume zvakare. Musakanganwa kuteerera Studio 7 kubvira muvhuro kusvika kupera kwevhiki, apo tichakupai dzidziso yechirwere chegomarara rezamu.
Imwe nengo MDC inotungamirwa na Vanelson Chamisa inomirira Harare West mudare reparamende muzvare Johanna Mamombe vari kushanda nevamwe muparamende vachipadzidziso pamusoro pechirwere chegomarara repazamu. Chinangwa cheurongwa wavo ndechekuti veruzhinji vazive nezvechirwere chegomarara repazamu munzvimbo dzavanogara. Muzvare Mamombe vanoti vari kushandawo nekanzuro yeHarare kuti mumwedzi uno madzimai vaitwe ongororo yegomarara rezamu pachena. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMavidas Mutlanganya uye Studio 7 namuzvare Mamombe pamusoro pezvirongwa zvavari kuita mukuedza kudzidzisa veruzhinji nezvechirwere ichi.
Ndinongoti pari zvino dare reparlament richangobva pakuzarurwa. Hapana zvirongwa zvatiri zvakawanda zvakwanisa kuparurwa mudare, sezvo tanga tichimbotarisa chirongwa chekorera changa chadai kubata ruzhinji rweZimbabwe. Asi ndingangoti mumwedzi uno semaindividual MPs tine urongwa hwatanga tichiita kumaconstituencies edu, uyezve isu sebato reMDC Alliance tachiita macampaigns edu yatinoziva kuti the breast cancer awareness inoitwa mumwedzi waOctobe gore rega rega pasi rose. So tanga tichizviita hedu kunze kwedare reparlament nekuda kwekuti parliament izvezvenge nezvakawanda zvayanga ichitarisa maringe neekonomi yedu uyezve nemaringe nekorera.
Tipeiwo zvimwe zvezvirongwa zvamanga muri kuita mumwedzi uno.
So chandingataure chekutanga, susemadzimai kunyanya ari muparlament tanga tichiita macampaigns kumaconstituencies edu ekuita awareness kumadzimai kuti vanotetwa breast cancer. Ende uyezve takakwanisa kubata City of Harare kuti ikwanise kupa mukana wekuti madzimai anotestwa mahara breast cancer, zvakakwanisa kuachiva. So tinoona kuti kanzuru yedu yanga ine zuva yarakasiya pamwedzi uno waOctober kuti madzimai ese awane mukana wekunoti vatestweo pamwedzi uno waOctober. Uyezve tanga tichitarisana nemamwe maorganizations anoita zvekutesta breast cancer kuti vadzikise mutengo wekutesta breast cancer. So zvatakakwanisa kuachivha ndezvekuti izvezvi mudzimai wese ada kuenda achinotestwa kuchipatara for breast cancer ari kubhadhara dhora rimwe chete. And tanga tichishandawo neShevotes inova inobatwa namuzvare Maureen Kademaunga kuti tiite chirongwa ichi.
Muri kushanda sei neavo vari kurarama negomarara rezamu kana vasati vabatwa naro?
Zvatanga tichitarisa pa Breast Cancer Awareness Month yaOctober ndezvekuti tanga tichida kuti tive nekudzidzisa uye neruzivo rekuti mamwe madzimai vasati vabatwa nechirwere chakwanise kuva neruzivo kuti chinombonzi breast cancer chii, zvinofamba sei kana wabatwa nebreast cancer, matanho api aungatore. So tanga tine mavictims ebreast cancer madzimai atanga tichishanda nawo vachiuya vachiparura vachitaurawo rwendo rwavo rwavafamba kubva zvavabatwa breast cancer iyoyo kusvika vanorapwa. Vamwe vakaitwa kurapwa kwakasiyana siyana, unoona kuti vamwe vakazobatwa breast cancer iyi vaapa neimwe stage yekuti zamu rese rinobva raita kubviswa, vamwewo vakabatwa pastage iri nani yekuti vakakwanisawo kungowanikwa vachitwa makimotherapy zvikakwanisa kubatsira. So tanga tichivadaidza kuti vakwanise kuparura kune mamwe madzimai kukosha kwakaita screening muupenyu hwedu semadzimai nyanyanyanya kudzivirira breast cancer. So zvatanga tichizviitira izvi inguva yekuti isu semazimbabweans inguva yakakosha yekuti tiwanikwe tichigara pasi tichireflecta manyaya yemapolicies edu muZimbabwe anobata nyaya yecancer. So tanga tichifungawo semadzimai kuti isusu tichanowanikwa tichiisa nyaya iyi kudare reparliament even October apfuura.
Avo vanga vari miriri weHarare West mudare reparamende muzvare Joana Mamombe vachitaura vari parunhare muHarare Makare naMavelas Muchanganya uye West Studio 7. Iko zvino tochimbokupai zvabuda mitambo yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi. FC Platinum yarova Chicken Inn 2-0. Harare City yaita Mangange 2-2 neNgezi Platinum. Kuchitiwo Yada yarova Capes United 2-1. Pamutambo wekupedzisira watambwa nhasi, Triangle yarovawo Mutare City 1-0. Chirongwa chedu chelive talk na 8 PM nasi tiri kutarisa zvinoreva kubvumidzwa kwekutengwa kwezvinhu kunze kwenyika zvinosanganisira zvakawanda zviri kushayika munyika zvekuvakisa uye zvekudya. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp number dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Tinodzokorora zvakare namba dzedu 001-202-465-0318. Sezo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Muri dzinodarika mazana maviri dzicharara panze nhasi mushure mekunge kanzuru yeHarare yaputsa dzimba dzavo mumusha webudiriro 5 muHarare. Murume wekukariba ari kupomerwa mhosva yekudzikisira hofisi yemutungamiri wenyika ambomiswa nasi pamberi pedare ra Majesty tukariba kwa kare asi akazonzi adzoke kudare iri nemusi wechitatu svondo rinouya. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana mangwanani. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha kana kuti email, tumirai ku studio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai mina ndotungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda bakuvi.